Vanhu vakawanda vari kuda kuzokera kuSouth Africa vataura neStudio 7 paBeitbridge Border Post vati vave nemazuva matatu kana kupfuura vakamiswa paborder nekuda kwedambudziko rekunonoka kudhindirwa magwaro ekufambisa izvo vati zvave kukonzera matambudziko akasiyana siyana. Vawisdom Gapare avo vange vakauya kumusha kuzororere Kisimusi uye vave kudzokera kuSouth Africa kwavanoshanda vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti gwaro ravo rinoratidza kuti vange vasina chirwere cheCOVID-19 harichashande sezvo rapfuura mazuva matatu rinofanirwa kushanda.
Done 3 days trip and a congestion, as you can see, kuri kupisa number 1. Maria Pereira, everything hatisina kana chinhu panapa. Hapana chinobatika chine chatiri kunzwa. Vamwe vari kuti tichapinda, vamwe vari kuti tichanzi tiite maUTN tidzokere kumba. Hapana munhu ane full information kuti chiri kunyatsoitika.
Mumwe womudzimai ari kudzokera kuSouth Africa angozvidoma nezita rekuti amai moyo vati kugara paborder kwemazuva matatu kwave kuvaunzira matambudziko anosanganisira kushaya mvura yekugeza uye kurwarirwa nemumwe mwana wavo mudiki.
Takasvika kuno kumusi wemandi. Mandi kubva mandi zvika izvezvi tingori pano. Chikafu, matoileti, kugeza. Sesana mai munongoziva. Tobva togara tichitogeza. Nevana vatinawo mwari kutochaya nemvura dzepano paborder plus zuva chairi kupisa. Ende paka varwa ende varwa chakapanaka namota iri kufamba tikuzwa kuti zviri kufamba sei.
Veruzhinji vataura neStudio 7 vati havasi kunzwisisa kuti chii chaizvo chiri kukonzera kunonosa kuti vanhu vadhindirwe magwaro avo ekufambisa. Asi vamwe vanoziva zviri kuitika vati kuwanda kwevanhu kwaitika paborder uku kwakakonzerwa nemashoko akataurwa nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuveko kwelockdown iyo yakatanga nezuro muZimbabwe. Vanhu ava vati izvi zvakakonzera kuti vanhu vaite chipatapata kuda kudzokera kuSouth Africa. Asi vamwe vataura neStudio 7 vati chimwe chiri kunetsa inyaya yekuti pane zvechioko muhomwe zviri kuitwa paborder apa. Mumwe wevanhu vane maonero aya ndivankosana Dube avo vari kudzokerawo kuSouth Africa kwavanoshanda.
Vanhu vari kupinda nemari apa pagete vari kubhadharisa ma500 kujambisa apa. Handitipei mari tikujambisei. Ndiyo corruption iripo apa. Kuri kupinzwa nemari. Dai tadarika kudhara dzimwe mota dzatakauya nadzo dzatoenda kudhara. Isitiri panapa. Tatokuvara nenzara mari yatopera tingotenga apa.
Taedza kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti chii chaizvo chiri kukonzera kunonoka kudhindirwa magwaro kwevanhu paBeitbridge Border Post asi nharembozha yavo yanga isingabatike. Vamwe vanoziva zviri kuitika vati kuveko kwecurfew paborder reZimbabwe neresouth Africa kwawedzerawo kunonoka kwekudhindwa kwemapepa ekufambisa. Border iri harisivharwi panguva yezororo asi kuveko kwechirwere cheCOVID-19 kwakaita kuti Zimbabwe neSouth Africa dziise curfew. Ndakamirira Studio 7 kuBeitbridge, ndini kudzanai Musengi.